This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 30 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa unotanga zvine mutsindo muZimbabwe nhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weClimate Change kuParis kuFrance. Mutungamiri weChina vaXi Jinping votarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwavo rwekuda kusimbaradza kudyidzana kweZimbabwe neChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wegumi nesere watanga muHarare zvine mutsindo nhasi nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzichizeya zviri kubuda muongororo dziri kuitwa pasi rose. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri amaitariro Makanga Chikumbirike vanoti musangano uyu uri kufamba zvakanaka uye vakaparurwa zviri pamutemo nezuro. Dingindira gore rino rinoti AIDS in post 2015 Linking Leadership, Science and Human Rights uye riri kutarisa nezvechirwere cheshura matongo mushure megore ra2015. Mavilas Mhlanganya uye Studio 7 ataura namai Makanga Chikumbirike kuti tinzwe zviri kuitika.
Nhasi takanga neplenary session yanga ichiuya mascientist pamwe chete vakatarisa nezvebiomedical research kuti zvii zvavange vaongorora pari zvino. Zvatiri kuona zviri kungopromisa ndezvekuti mascientist vari kutiratidza kuti mishonga vari kuwana vari kubudirira pane zvavari kuita. Saka tinenge tichingotarisirawo kuti patiri kuti ending AIDS, kuti AIDS inopera mugore ra2030 nezvavari kuita masainzisi zvichabudirira izvozvo. Tazoonawo zvakare taita imwe session yanga ichitungamirirwa naamai Tedeka Zuma vanova mudzimai womutungamiriri wenyika wekusouth Africa. Apo vanga vari kutaura nevamwe vanga vari imomo kuti ivo sevatungamiriri vechidzimai munyika dzavanenge vachibva semafirst ladies pamwe nekushanda nemamwe madzimai anenge ari mutungamiriri vakafanana nemadhishe vakafanana nemasabhuku echidzimai zvii zvavangaite kuchengetedza uvepo hwemwanasikana kunyanya takatarisa kurodzwa kwevana vadiki munguva yavo yekuti varoorwe isati yasvika vange vachigoverana vachisanganisira madhishe echidzimai vanobva kunana Ghana, Nigeria, Comoros vange vakangosiyana-siyana asi vese zvataona kubva ipapo ndezvekuti vange vari kutaurirana kuti Africa inofanwa kushanda pamwe chete kubvisa dambudziko rekuti vana vechidiki vari kuroorwa kana kuroorwa nguva yavo isati yakwana.
Pane zvirongwa here zviri kuitwa nesangano reWorld Health Organization zvii zviri kubuda paongororo dzavo dzavakaita pari zvino?
Bato reWorld Health Organization zvakare raita press conference yavanga vari kulaunja maguidelines avo. Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti vari kungoti munhu wese ngaarapwe. Takatarisa isusu pakuti munhu kana angonzari HIV positive ngaaise pamushonga tisamirire kuti CD4 count yake inge ichiberera. Tozoonawo zvakare community village nurse ofa yavhurwawo zvakare zviri pamutemo. Saka iye zvino yavhurwa kuti vanhu vachikwanisa kunge vachienda vachinoita zvese zvavanenge vachiita imomo kubhoyerana mashoko pamwe nekufara zvakare.
Takatarisa zuva reWorld AIDS Day mangwana, pane zvirongwa zvamuri kuronga here?
Tine paconference venue pane zvakawanda zviri kuitika. Totarisa kunze uko zvakare kune zvakawanda zvinenge zviri kutoitika. Nene machi zvakare yanga iri kutungamirirwa yekuti vanhu vanga vari kuti aiwa tirikuda kunge tichiwana mishonga tese. Saka zvese izvozvo zvanga zvakarongwa kuti zvinge zviri kuitika. Zvino sezvo zviri kufamba zvakanaka zvikuru. Uye mangwana sezuva reWorld AIDS Day tiri kuisa zvakare chirongwa chokuti tichatarisa kuti pamwe chete ipapo tichakomemoreta zvakare World AIDS Day tiri pamwe chete seitasa.
Avo vanga vari amai Tariro Makanga Chikumbirike vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reICASA. Vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muHarare. Tichiri pamusangano weICASA uyu, America inoti zvakakosha kuti vanhukadzi nevanasikana vapinde musangano weICASA kuitira kuti vave neruzivo munyaya dzeutano hwavo pamwe nekuzvidzivirira kuzvirwere zvinotapuriranwa. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mukuru wehurumende yeAmerica anoona nezvemabasa ekudzivirirwa nekurwisana kweHIV AIDS, Ambassador Deborah Birx, avo vari kupinda musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, vaudza Studio 7 nhasi kuti zvakakosha kuti vakadzi vechidiki nevanasikana vawane ruzivo pamusoro peHIV AIDS, vachiti ruzivo runoita kuti vakwanise kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Amai Birx vati vasikana nevakadzi vechidiki ndivo vane mikana yakawanda yekubatwa neHIV AIDS, uye zvakakosha kuti varege kuita zvinhu zvinoita kuti vapedzisere vabatwa neHIV AIDS. Amai Birx, avo vanoona nezvechirongwa cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vati chinangwa chavo iko zvino ndechekuona kuti mari yechirongwa ichi yashandiswa zvine mwero pamwe nemunzvimbo dzakanyanyowanda chirwere ichi. Vati Zimbabwe ndeimwe yenyika pasi rese iri kuita basa guru rekurwisa HIV AIDS, vakati ndosaka PEPFAR iri kuramba ichiwedzera mari yekutsigira mabasa ekurwisana neHIV AIDS muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura pamusangano wezvekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze weclimate change waparurwa zviri pamutemo nhasi muParis kuFrance. Vatungamiri venyika dzinodarika zana nemakumi mashanu uye Prince Charles vari kupinda musangano wakakosha uyo. VaMugabe vashora zvikuru nyika dzakabudirira vachiti dzakaomera uye hadzidi kubatsira nemari nyika dzichiri kubudirira idzo dzakatarisana nematambudziko ekuchinja kwemamiriro ekunze. Misangano iyi inokokerwa neUnited Nations uye yagara ichiita gakava kuti ndeape mabasa anofanira kuitwa nenyika dzakabudirira neanofanira kuitwa nenyika dzichiri kubudirira. VaMugabe vati nyika dzichiri kubudirira ndidzo dziri kunyanya kusangana nematambudziko sezvo dzisina mari yekubatsirikana kana vanhu vapinzwa nenzara kana kupisa zvakanyanya kwekunze. VaMugabe vati vatungamiri venyika dziri kubudirira havana zvizhinji zvavangaite sezvo kuda kuita izvi kuchizosiya vanhu venyika dzavo vononga svosve nemuromo vachiziva nenzara sezvo mari yose inenge yoendeswa kumabasa ane chekuita nemamiriro ekunze. Vamwe vatungamiri vataura pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaBarack Obama uye mutungamiri weChina vaXi Jinping. VaXi navaObama vatenderana kuti vachasimbaradza mabasa ekushanda pamwe chete muurongwa hwekuona kuti mweya wekufema haurambi uchisvibiswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weEnvironment Africa vaBarnabas Mawire avo vari murwendo kuenda kuParis.
Mashoko ataurwa naPresident vedu mashoko ane chokwadi mukati, asi regai nditi kana takasarisa kunyika dziri kubudirira kesi nechidzumbu nekusafamba kuri kuita nhaurirano idzodzidzi nekuda kwekuti nyika dzakabudirira dziri kungowana dzichichinja magedhi kuti kana takuda kukuwesa gedhi rinochinja nekuti nhaurirano idzodzidzi dzatora makore akawanda asi tiri kunyatsobuda chaicho hapana. Zvakadaro izvozvo isi ndisiwa kutambudzika kunyanyanyanya nezviri kuitika pakushanduka kuita mamiriro ekunze, nekuti tikatarisa gore redu harisi kubuda zvakanaka. Isusu raramo yedu inobva mukurima, kana mvura kana isinganaye zvakanaka raramo iyoyo inooma zvikuru. Takatarisa pari zvino tikuona mvura gore rino yatononoka kunaya, uyezve kana ikazonaya haina zvinotarukano. Takatarisa izvozvo vanhu vane mombe dzakawanda dziri kutofa, nzara yakutekeshera munyika. Saka kana takatarisa vanhu vari kunyika dziri kubudirira zvinera kidza kutsamwa kwatiri kuita nekusafamba zvakanaka kuri kuita nhaurira naizvozvi. Tinovandofunga ndozvekutaurwa naprezidendi.
Tichitarisawo kuzvipira kwevatungamiri vari kuenda kumisangano iyoyi, mungati pane kunyatsozvipira here kwekuti vanhu vose, vatungamiri vose, nyika dzose pasi rose dzitaure nezwi rimwe chete pachinyoreranwa chibvumirano?
Kuzvipira kwacho kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti tikatarisa nyika dzakabudirira kunyanyanyanya vekuamerica vakabvira kare vasingatoda kuzvitsungirira kana kuti kuzvipira kuti vachaita sei. Vanenge vachizongouyawo vaine dzavo nzira dzavanofunga kuti dzingaitwe, asi vanenge vachiyanetsikira kuti zvinokwanisa kukanganisa mabasa ari munyika dzavo, nekuti mabasa mazhinji ari munyika dzavo ndo ari kuita chinhu chichiri kuzosvirisa mudenga umu.
Imiwo muri kuenda kuParis uku, muri kunopinda misangano ipi chaizvo?
Misangano mizhinji yatichapinda, tichapinda imwe inenge ichipindwa neanonzi maCivil Society Organization, uko tinenge tichitarisa kuti tinenge tichibatana nemaorganizations mamwe anenge achibvawo kunyika dzakabudirira nesu vari kubva kunyika dziri kubudirira, tichiona kuti tingave nemhimbi nenzira dzipi dzetingakose kunyanyanya ivo vanenge vachiomesa mutoro ava.
Mukuru weEnvironment Africa vaBarnabas Mawire, avo vari murwendo rwekuenda kuParis, vari parunare kuNairobi, Kenya. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaAhmed Davutoglu vanoti nyika yavo haisi kuzokumbira regerero zvichitevera kudonetswa kwendege yehondo yemuRussia pamuganhu wenyika yavo neSyria. Vaudza vatori venhau nhasi zvichitevera kusangana kwavaita nemukuru weNATO vaJens Stoltenberg muBrussels. Vati mauto emuTurkey akaita zvaanotarisirwa kuita zvekudzivirira muchadenga menyika yavo. Mutungamiri weRoman Catholic pasi rose Pope Francis vari kudzokera kuVatican mushure mekupedza rwendo rwavo rwekutanga kuAfrica. Pope Francis vakashanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Vasimuka muCentral African Republic nhasi masikati mushure mekuita munamato wapindwa nevanhu vakawandisa zvikuru munhandare yemuguta guru renyika iyi reBangui. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vari kutarisirwa kupinda munyika mangwana mukushanya kwemazuva maviri, apo vanotarisirwa kusaina zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati penyika yavo yeChina neZimbabwe. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubazi rinoona nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaJoy Bima vanoti vaJinping vane chikwata chanamuzvina bhizimisi vakawanda avo vari kuuya kuzotsvaka mikana yekutanga mabhizimisi muZimbabwe. Pane makambani ekuChina ave kutoita mabasa akawanda munyika akaita sekuvandudza gwenya remagetsi rekuKariba, kuvandudza zvigayo zvemvura muHarare pamwe nekuvaka nhandare yendege kuVictoria Falls. Vakambomirira Zimbabwe kuChina zvakare vari gurukota rinoona nezve vakarwa hondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa vano kuti nyika yese yakatarisira kushanya kwavaJinping uye kuchasimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi.
Zvaizvi zvinoti akuda kukama ukama ihwohwo nemaChina, tihuendese pane chimwe chidanho kuti mabusinessmen ekuChina nemabusiness women ekuChina vaone Zimbabwe senyika yavanofara nayo kuti vaise mari dzavo. Dzave shasha vanhu ivo vamaChina mabusinessmen avo, vachaunza mamwe mabrand names amusati mambonzwisisa, maakutoziana Huawei mafoni, vabvisa ana Nokia. Vanhu vaikuti Nokia Nokia hezvinokwane Huawei.
Vamutsvangwa vati China ishamwari chayo yeZimbabwe, vakati ndiyo nyika yakaramba yakamira neZimbabwe apo yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzokumadokero.
For the first time now in 35 years, maChina vari papi, vari pa Kariba South, vari kwa tiri wa kira magwenya. Yesu no vari kuenda paruku ya prison, vari kuna magwenya pa wange 7 and 8, vari kutipa magwenya. Muna anoku pa masimba electricity gwenya, ndia anokuda. Zuno moho inga muna akadaru, ndipo gawa chumbo, ndipo uwe kumadokero. Ata hati po omari kubeka magwenya ya maketsi.
Vanongoro wa zuma tonge rwenye kavaka zumiririra, vata kura jangaja vano ti kushanya kwa wa Jinping, akusipe ushamwari chete, asi kuti vari kuto uya kuzotsvaka mabhizimisi pamwe nekuona kuti makambani kunyika kwavo haasi kuvhiringwa muno.
Kushanya kwa president weChina kuZimbabwe Hong Kong kunotaridza kuti look east yacho inoita seinoshanda, asi havasi kuuya kuzoti tiri shangwari chete, vari kutsvaka mari dzavo mabhizinesi avo kuti abudirire muZimbabwe uye kuti Zimbabwe isakanganisa madhiri kana kuti zvavakawirirana nehurumende yeChina. Ndozvavanonga chifambira izvo.
Vazhangazha vati kushanya kwa Jinping hakubvundusi nyika dzakaita seAmerica, uye havaoni mutungamiri weAmerica achishanyira Zimbabwe munguva pfupi inotevera.
Handioni mutungamiri weAmerica achiuya kuZimbabwe asati apedza kutonga kuAmerica kwacho. Handitombooni kana anovatsiva achiuya kuno kusvikira Zimbabwe yawirirana nemaamerican kuti masanctions anobva sei, zvavanofunga kuti zvakaipa muZimbabwe zvagadziriswa here nokudaro nokudaro. Asi vachatumira havo vanhu vari kumusorosoro kwehurumende dzavo kuti vapfuurewo nemuZimbabwe vanzoti vanogona kutoo mabhizinesi akaita sei muZimbabwe.
Mumwe muzvina bhizimisi amaitendai anapiri vanoti zvakakosha kuti vabhizimisi vemuno vashandise kushanya kwavaJinping kutsvaka mikana yekudyidzana nevemabhizimisi vekuChina.
Saka kuuya kwemutungamiri wekuChina zvinonakira vane mese yekuzviona. Asi munhu wega wega kriyeta ikonomi yakwe iwewe, chii chauri kuita kuvandudza upenyu hwako? Kozi muupenyu hapana achakuvandudzira hwako iwewe.
Pave nemakambani akawanda ekuChina ari muZimbabwe anochera zvicherwa zvakaita semangoda, goridhe nezvimwe, uyewo dzimwe dzinoita zvekuri madonje nefodya. Zimbabwe neChina dzakatanga ushamwari kare apo China yaibatsira varwi vehondo yorusununguko. Chinawo iri kuramba ichitsigira Zimbabwe kusangana reUnited Nations, uko yakaramba kutsigira zvaidiwa nedzimwe nyika kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi neUnited Nations. Xi Jinping vari kushanya muZimbabwe kwemazuva maviri uye vachashanyirawo South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webazi revechidiki muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai kuHurungwe West vaAdmaya Maraka vanonzi vakapona nepaburire tsono nezuro Maneru, apo vanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF vakaedza kuvapamba. Asi vaMaraka vanonzi vakazokwanisa kupukunyuka. Vanhu vaviri vakaedza kuvapamba vari muchitokisi parizvino mushure mekusungwa nemapurisa. Vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi kanawo reZANU-PF. Asi vaMaraka vaudza Chris Gande weStudio 7 kuti pavaipambwa vakaudzwa kuti vari kuomeserwa svezo vasiri kuda kupinda misangano yeZANU-PF.
Ndakatorwa usiku ndakalala kumahwanje usiku nawadzimba mubhedhrumu angu.
Uchitorwa nani?
Nevakomana vanga vatuma nasabhuku kwenzi.
Vachikupomera mhosva yechi?
Yekuti hauyi kumusangano weZANU-PF, saka tida kuti kurove vakasimba nekukuuraya.
Vakakutora vakaenda newe kupi?
Handizivi kuti vada kuenda nekuzi kuti vakavaita kuti vaita vanyaya dzoda kundiuraya.
Asi ipapo vakabva vaenda here kana kuti vakakutora vakaenda newe?
Vakanditora vakaenda neni. Vakanditora vakaenda neni ndikafamba about 500 meters ndopandakazotiza.
Zvikafamba sei?
Ndatiza ndopandakabva ndagara musango. Ndagara musango vadzimai vangu ndopakwauya kuzoripota kumagunje police.
Iwe ubva wabuda manje musango?
Ndakabva ndazoenda kushopu kwamukoma wangu kumutore.
Saka manje mapurisa ari kuti chii?
Mapurisa anga asati, saka vanditi ndiende kwadhokuta kunotorwa. Ndiende kwadhokuta kunoonekwa ndakarohwa zvakadii.
Asi iko wakarohwa zvakadii?
Ndakakaiwa kumagaro rekumusana.
Saka manje zvichafamba sei?
Kana ndikange ndabva kwadhokuta ndiyokaiobva yaenda kukoti.
Saka kukoti inenge yakuita sei? Ndiani anenge achitongwa ipapo?
Vakomana vachona hwana vachona atorwa pane vakumwe vacho vakandibata.
Sachigaro webazi revechidiki MMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai kuurungwe West vaAdmaya Maraka vachitaura vari parunare na Chris Gande West Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weIcasa pamwe nekushanya kuZimbabwe mangwana kuri kuitwa nemutungamiri wenyika yeChina Xi Jinping. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Tinodzokorora zvakare namba idzi, titumirei ma text messages pa namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Makaterera ku Studio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Munau dzedu dzemitambo, Chicken Inn iyo yakatora mukombe weCastle Premier Soccer League ndiyo ine vatambi vakawanda vasarudzwa nhasi kuti vakwikwidze mukombe weCastle Lager Soccer Star of the Year. Mutoreri wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Magame Cooks ane vatambi vana kusanganisa mutungamiri wevatambi Danny Piri. Uyo runyere kupe rwanga ruchifamba rwekuti haakodzeri kupinda pavatambi vakashura mare ava. Nemhaka yemayellow cards mashanu pamwe neredred card izvo akapiwa mukufamba kwegore. Asi vanosarudza vati Piri anokodzera sezvo asina mayellow cards matanhatu nemaredred cards maviri sezvinotaura mitemo yavo. Achitaura neStudio 7 mukupera kwesororo, Piri akataura nevezvemitemo avo vakamuzivisa kuti iye aikodzera kukwikwidza makundano emutambi akarura kudarika vese gore rino.
Ndakataura nevanhu vanoziva nenyadzi makadhi dzo.
Piri abatana na Clement Matau, Elvis Chipezeze pamwe na Edmond Chirambadare kuvatambi vabva kuChicken Inn vari kurwira mukombe wakakosha uyu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu Muzvare Margaret Makazhu vanoti vachitarisa pavatambi vasarudzwa ava vari kuona Piri achitora mukombe uyu.
Hazviri pachena kuti mukombe uri kuenda kuna Danny Piri.
Vamwe vatambi vasarudzwa pagumi nemumwe chete vanosanganisa Knox Mutizwa weHighlanders, Steven Mwakatuka weCapes United, Rafael Manuvire weZPC Kariba, Tendai Mukuruva naOcean Mushure veDynamos, Hilary Bakacheza weTriangle pamwe naBrian Muzondiwa weFC Platinum. Kunyange hazvo vatambi ava vasarudzwa nhasi, achatora mukombe uyu pamwe nevaviri vachamutevera vachaziviswa pamabiko achaitwa neveDelta Beverages nemusi wechishanu. Zvakamira zvakadai zviri pachena kuti Joy Antipas ndiye achatora mukombe wemurayiridzi akashura mare mushure mekutora mukombe weLeague neChicken Inn. Tichiramba tiri kumutambo wenhabvu. Ndiyo mhemberero yaive muLafarge Stadium musha wemabhuku nemugovera mushure mekunge chikwata cheChicken Inn chakatambidzwa mukombe weLeague naGeneral Manager weDelta Beverages vamunyaradzi Nyandoro. Izvi zvaikodzera mushure merwendo rwakafambwa nemaGamecocks kubva muna Kurume kusvika musi uyo vakarova Harare City 3-1 kuti vatore mukombe uyu. Piri anoti zvaikodzera kuti vakunde nemhaka yematambiro avaiita kubvira makwikwi aya achangotanga.
Takazokwanisa kuwina kagemu rekuzeni last game takawina itwas good.
Muongorori wezvemutambo wenhabvu vatendekai munhenzva vanoti zvanga zvanyanya kuti mukombe urambe uchingotorwa neDynamos makore ese ese.
Bhora rimuno muZimbabwe ranga ranyanya kudominatwa neDynamos, ende zvinhu zvinofadzawo kuti zvachinjawo kubva kuHarare.
Panguva iyo chicken ini yaipemberera kwakave nekuchema pamwe nekusuwa mumusha meBuffaloes apa chikwata chavo chakakundikana kuramba chiri muPremier Soccer League. Chikwata ichakarohwa 1-0 neDynamos. Panguva iyo Cholocho Pirates yakaita mangange 1-1 neHarare City. Chireva izvo kuti Cholocho Pirates yave kuramba iri muPremier Soccer League. Cholocho yakapedza ine mapoints 31 chete, maviri pamusoro peBuffaloes, iyo yave kubatana nedongo Flame Lily pamwe neHwahwa kuenda kuDivision 1. Mimwe mitambo yekugumisira kwemwaka uno yakapira seizvi: Highlanders 0, ZPC Kariba 1, Capes United 3, Wawa 1, Wange 1, Triangle 2, Dongo 1, FC Platinum 1, Nechapungu 0, Haumine 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Atina nguva yekutamba kubasa, basa rese panotopiwa. Nini rangu nere kuimba, azika ninotushanzo simba. Kushanda kwete kwa ninoeta, vanopunga kunipa muzinyore. Avambo ziva, kuwanza kwato. Kushanda kwete kwa ninoeta, vanopunga kunipa muzinyore. Ibi avambo ziva, kuwanza kwato. Shingirira kutoshana neusiku ndichimira mira ndinanga ndichida kuriritira kuzowana chekubata ndamukira pandinomuka ndichigeza ndichinanga kubaza ndivyo iwo ndinenge ndine chinangwa chekuraramisa vana vangu kushanda kwese kwandinoita vanopunga kunipa muzinyore avamboziva kurwadza kwacho kushanda kwese kwandinoita vanopunga kunipa muzinyore. Ibi avamboziva kurwadza kwacho. Hakuna zvinhu zvinouya nyore. Upenyu hwemurume hauzurure. Wotoshanda usarare. Ukasadaro muri ngaparare. Unonzwa pakuti maita baba. Mutupo ndiani. Panofiwa pano nebasa. Asika hatimire kutsvaga. Hatina nguva yekutamba kubasa. Basa rese panotopiwa. Nini rangu ndere kuimba. Asika ndinotoshandisa simba. Kushanda kwese kwandinoita. Vanopunga kunipa muzinyore. Avamboziva kurwadza kwacho. Kushanda kwese kwandinoita. Vanopunga kunipa muzinyore. Ibi avamboziva kurwadza kwacho. Ndinenge ndichitoshingirira kutoshanda neusiku ndichimira mira. Ndinenge ndichida kuriritira kuzowana chekubatawo ndamukira. Pandinomuka ndichigeza ndichinanga kubaza. Ndivyo iwo ndinenge ndine chinangwa chekuraramisa vana vangu. Kushanda kwese kwandinoita vanopunga kunipa muzinyore. Avamboziva kurwadza kwacho. Kushanda kwese kwandinoita vanopunga kunipa muzinyore. Imi avamboziva kurwadza kwacho.
Ako kambo kubasa kubva kuna Killer T musambo weZim Denso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Musangano weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa unotanga zvine mutsindo muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weClimate Change kuParis kuFrance vachishora zvikuru nyika dzakabudirira vachiti hadzina zvadziri kuita kubatsira nyika dzichiri kubudirira mukurwisana nedambudziko rekuvanduka kana kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Mutungamiri weChina vaXi Jinping votarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwavo rwekuda kusimbaradza ukama pakati penyika yavo neZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa website yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kutinzwa pachannel Zim muchishandisa decoder reWeStack kubva na7pm kusvika na9pm. Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na11 kusvika na1am. Aiwa, vateriri, tashuka kumagume ichirongwa chidu. Anukonika ene mfaro, ndini wenyu, Blessing Zulu. Doksi ya imina Chris Gande na Marvelous Mchanganya uye. Munau, zechirungu.